Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, Chivabvu 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika muZimbabwe nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rapedza urongwa hwekutsvaga vacharimiririra musarudzo. Vagari vekumasvingo votyira kupararira kwechirwere chekorera nekuda kwekushaya mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekusimbaradza kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. VaNyusi vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatsigiri veZANU-PF vakawanda vaendeswa nemabhazi kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport kunochingamidza vaNyusi, izvo zvinonzi zvakanganisawo kubhururuka kwendege sezvo vatyairi vendege vanzi vambomira panhandare iyi nekuti pange pakazara vatsigiri veZANU-PF ava. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemakanzuru nematare eparamende dzapera kunze kwenzvimbo mbiri chete. Vakawanda vanopikisa bato iri vari kuti zviri kuitika zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pane nguva yakareba pasina kuziviswa zvabuda musarudzo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Isusu tine consensus candidate. It's a disruptive selection method. Isati yakamboonekwa muAfrica muno. Ndo democracy yepamusorosoro yakaitaura inonzi democracy. Kuti vagari vane simba vatora simba ndovanosarudza macommunities avanogara munzvimbo dzavanogara kuti mutungamiri wedu vatinoda ndiningi. Saka masara kumashure izvozvo kana muchungwa tihazvisati zvakapera. Zvakatopera kare vanhu vakuziva vatungamiri vavo, tangosara neHarare chete neBrewer mumadhorobha makakati aiwa vazhinji vacho vamwe variko kuti nemasiti neMPs. Saka hai hatino kurumidza kufurusa kana kushayisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa. Ndokuti kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana. Asi kumwe kwese uku basa rakapera, takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kurangidza kuti maitwa vatorwa. Asi kana muriope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva samba kodhi ikapakurwa. Chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko.
Asi muungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza?
Zvino vachamisa vava Mwari. Mwari ndo vega vanosarudza vanhu, ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndiani kusapinda. Vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Indongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANU-PF vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati. Bhinya hariudzi hariridzi rwuri kuti uyai kuno auende kumapere woita musangano wamapere kuti chindo chirugu changu chembudzishi ndoo mandinozvichengetera undoo mezvipotora umundoo mesheche wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere uya upinde muchirugu changu isi hatifambi tichidaro takavhara takasunga togara tichara chitisunga wanisunga dazen nyika iri kufara nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo nese ukanobvunza masabhuku madzishe mabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita tumutwavo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhau vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari mahere chete
imakambona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe njeve ndo dzinoita mbiri maziso ndaanoita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yo dzikawandisa muzozivi panopinda nemuvengi saka itakarongeka isu tine mutauriri wecheki ini handitomboridzi mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndio aripo nemutevedzeri wake ndio basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapira nemamiriro akaita zvinhu munyika mungatiudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ivo?
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesarudzo dzemunyika yezimbabwe takavazivisa tinovazivisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese tichatiri murutsokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inodya chebamba chinesi hatisi hedu ngwena asi takadzidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshandirwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvichakadaro mutauriri webato reCCC muzvari Fadzai Mahere vashora zvikuru utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vachiti vari kutonga nedemo zvave kutodarika zvaiitwa namushakabvu Robert Mugabe. Muzvari Mahere vati vanopikisa vari kushungurudzwa nekusungwa. Vange vachitaura pamusangano weGeneva Summit for Human Rights kuSwitzerland. Vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vange vachichema-chema pamusangano uyu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika dzavo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi, tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti vaMnangagwa vari kutonga nedemo.
VaMnangagwa kwatiri isu tinoona vari munhu wakanyorova zvikuru nokuti mimwe misikanzwa yatinoona inoitwa navana veZimbabwe zvikuru vanowanikwa mumaopposition parties akafanana neino tungamirirwa nana Mahere uyu ndeyokuti dei vazhinji vavo vachitova kujere zvatiri kutaura pano. Asi mutungamiriri wedu wenyika unoda kumbotora kuita mwoyo murefu navanhu vanotyora mutemo, navanhu vanosvibisa zita renyika, navanhu vanotanga nyaya dzavo kana vaona vanhu vanoshanya, kana kuti vanhu vanenge nguva yamaelections kudai vanotanga kutaura zvimastori zvavanga vasingambotauri nguva dzose.
Asika vamwe vari kuti vanopikisa kunyanya ndoo vanenge vari kusungwa vatogare pevasingapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso veZANU-PF vari kunzi vanongobata voregwa kana kuti catch and release.
Vanhu vose vari kusungwa. Ini kuconstituency kwangu kwandinobva kune vamwe vokwedu vakatoonekwa vachiita musikanzwa vakatosungwa vanotova muchitokisi izvozvi. Saka hakuna usingasungwi. munhu wose unosungwa munhu unozonyuma mari yechibatiso netsika yokudzokorora mhosva imwe chete toti wapuwa bail nhasi waudzwa kuti usanoita chakati nechakati mangwana wochiita inyaya yokuti vane vachida kutsvaka publicity wozorwadziwa ava mukati mazuva awandisa nokuti ndiwo arwa nomutemo.
Ko, munoonawo sei nyaya yesarudzo dzekutsvaga vanomirira bato reCCC?
Zviri kuramba zvinhu zvacho zvaunongoziva kuti chimhuka changa chichingodimbuka dimbuka chichingodambuka makumba acho chichingoti chikadai vanhu havasi kupindirana ivava nokuti pati yacho inotungamirirwa nomunhu mumwe chete haina structure haina bumbiro romutemo kutoramba kwazvo ukaona vanhu vachikonewa kubudisa kuti ndivanani vachavamiririra ko vachavasapota vanozoziva rini kuti uchavamiriri wedu ndiani
asi kavanotiwo nemiwo mubato menyu esarudzo dzacho dzinoitawo muutauro takaona vamwe vachiitawo mhirizhonga dzimwe dzacho dziri kunzi dzidzokororwa.
Aiwa, munhu wose unoda kutonga vanhu vose vanotoda kuti dei ndaitawo nechigaro kuzanu PF ndikaitawo kansela ndikaita MP saka panonge pachidaro munototi mumonototsikwa kanyange dai muchitrena kuti mugonotamba neimwe timu muchitotrena muri timu imwe chete.
Vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kusouth Africa. Apo paine kushushikana munyika pamusoro pekukura kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya nevechidiki, mamwe masangano evechidiki kuBulawayo ari kushanda nevamwe vechidiki kuedza kurwisa dambudziko iri. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pachidziro chechimwe chezvitoro zviri paPumula South Shops mumusha wePumula South muBulawayo pane zvinyorwa nemifananidzo zvakaitwa nependi yemavara akasiyana-siyana akajeka zvekuti vakawanda vanotomira vachiyeva kana kuda kunzwisisa kuti chii. Zvinyorwa nemifananidzo iyi zvinotaura zvakasiyana-siyana pamusoro pedambudziko rekunwa kana kuputa zvinodhaka zvichikurudzirawo vechidiki kunyanya kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka uye zvakaitwa nevamwe vechidiki vachishanda nesangano reYellow World. Gogo Patricia Ndlovu ndiwo muridzi weAyetu Sports Bar apo panove nezvinyorwa nemifananidzo iyi. Vanoti vakabvuma kuti pachitoro chavo paitwe izvi nekuda kwekuziva dambudziko rakatarisana nevechidiki kunyanya munharaunda mavo. VaPrince Saurombe mugari wemupumula South. VaSaurombe vanoti vane mwana ari kusecondary asanganawo nedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka zvekuti pamwe ange ave kutomborova kuchikoro. Vanoti vanoona chirongwa chakadai chichibatsira kukurudzira vanhu kuti vataure nezvedambudziko iri izvo vanoti zvinobatsira kuti ripere.
Inini ndatonetseka because dambudziko iri rakatozopindwa nemumba mangu kubatsire vanhu kwari kuita vakomanavo kuti dambudziko iri ritiperere. Dai vachifamba nemuzvikoro macho imomo vechienda vechinyore midhuri yavo iyoyi zvaari kuita izvi vanonge vachitobatsira zvakanyanyisa ngavasaite kumabhawa kuno chete.
Pride Mujoli ndiye mukuru wesangano reYellow World anoti chirongwa chezvinyorwa nemifananidzo ichi chiri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Key to the City icho vari kuita nemamwe masangano evechidiki vachitaura pamusoro pekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti mental health. Pride anoti maonero ake ndeyekuti chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vataure nezvedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Mayoung people vari kunyanya kuita zvinhu zvemadrugs, tiri kuona madrugs manyuwani every now and then. Saka it is best kuti titry right now kuti create ma conversations around that as well. Ndo saka tichiita ma mural painting in public spaces kuti communicate nema young people edu.
Mumwewo wechidiki ari kushanda muchirongwa ichi ndimuono wenkosi Ncube uyo anotungamira sangano revechidiki reSave a Soul Save a Life rinoshandisa zvinyorwa nemifananidzo mukukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Anoti maonero ake ndeyekuti vechidiki vanopedzisira vaita zvezvinodhaka nekuda kwekushaya zvekuita nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi.
Tine nyaya yokuti munhu anenge akaroyiwa but haisi nyaya yekuroyiwa, haisi nyaya yemuti but it's a challenge of depression yekukura uchina chinhu vanhu havana basa so they end up doing those things.
Kunze kwekuita zvezvinyorwa nemifananidzo izvi veYellow World vari kushanda nemasangano akasiyana-siyana evechidiki vachipindawo muzvikoro bhoro vachiita zvemitambo senzira yekutaura nezvedambudziko iri uye kukurudzira kuti vechidiki vasaite izvi. Kuda kunze anoshanda akazvimirira semubatsiro wevanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti counselor muchirungu. Anoti zvimwe zvinoita kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ritekeshere inyaya yekuti vanhu vakawanda havatori nyaya yeutano hwepfungwa sechinhu chakakosha, achitiwo zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya iyi.
Tinokumbirawo kuti government yedu isete budget yakangotarisana nezvemental health.
Dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kunyanya nevechidiki riri kukura munyika zvekuti kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kugara vachitaura nezvenyaya iyi. Kunyange hazvo mapurisa akaparura chirongwa chekusunga vanotengesa uye vanoshandisa zvinodhaka, vamwe vanoti izvi hazvizi kunyanya kubatsira sezvo paine maonero ekuti vanhu vanopinza nekutengesa zvinodhaka munyika vane ukama nevakuru vakuru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vanoda kuenda kumunzvimbo dzekuvabatsira kana kuti rehabilitation centers, kwete kuendeswa kumajere. Mwedzi wapera, bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti hurumende iri kusendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million yemari yemuno yekurwisa dambudziko iri, kusanganisira kuvaka nzvimbo dzehurumende dzekuti vanenge vaine dambudziko iri vanobatsirwa. Pari zvino nzvimbo dzakadai dzirimo munyika hadzisi dzehurumende uye vakawanda vanoti dzinodhura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vemumasvingo vave kutyira kutapurirwa chirwere chekorera icho chiri kupararira nenyika yose sezvo vachiti kanzuru yavo iri kutadza kuvawanisa mvura yakachena. Asi kanzuru iri kunakurira nyoka mhenyu kukambani yemagetsi yeZESA ichiti haisi kukwanisa kuchenesa mvura nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti vave nesvondo rose vasina mvura, zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa naShe zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru, kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chiri chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne7 days tisina mvura padenda riri kudongorera. Zvinova zvichaisa upenyu zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakavha mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu vakaremara vazhinji vacho kana kuti tongoti 99% haigoni kurarama isina mvura. Vozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kukliniwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsvinda. Saka zvoreva izvo kuti kushayikwa kwemvura iwo vasingagoni kuinda oso kuzvibhorani zvoreva kuti upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorera iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvoreva kuti upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvoreva kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmhutu kunokonzera chirwere chakaipisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsime asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sachigara vesangano rinomirira vagari mumasvingo vaThomas Mbeto vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari rine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo kanso kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva. Korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZESA sondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja sokutaurana kwavatakaita navo pachava neshando kwenenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisinei izvozvo, tsvaga imwe source of power yemasola chiri kumboita ongoro netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei nokuti purosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakurudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yezesa va George Manyaya vati havakwanisi kutipa divi ravo panyaya iyi, vachiti vanoda kutanga vataura nevashandi vekambani yavo vekumasvingo kuti vanzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zvichakadaro, mumashoko akabudiswa nebazi rezveutano, vanhu 56 kana kuti 56 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro, izvo zvasitsa uhwandu hwevabatwa nedenda iri munyika yose pachiuru negumi nevanomwe kana kuti 1017. Pane vamwe vakabatwa apa, pane gumi vari mumusha weGlenview, gumi nevashanu kubudiriro, vatanhatu kudziva rasekwa nevaviri kuota Falls muguta riguru reHarare. Vaviri vakabatwa kuChipinge, gumi nemumwe kwaMutare, mumwe chete kumudzi, pamwe nevapfumbamwe kuChimani Mani. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi munyika, kunyange uwandu uhu hunogona kunge hwakakura sezvo pachiri kuvhenekwa imwe mitumbi kuti yakafa nechirwere ichi here. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vari kutenda kuti nyika yakatasana nedambudziko rekupararira kwechirwere ichi, asi vati vakagadzira zvakakwana kurapa varwere muzvipatara.
Chirwere kana chataura kuti paita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vava kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kesa maoko, kuti zvakanaka kuboirisa mvura, zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Izvo zvikwese kwatiri kutaura votori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kudzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatendawo kuti kune vamwe vanhu vekunyika yeMozambique vakashaya nechirwere ichi munyika, vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kunyange hazvo paine bumbiro, paine budiriro yaitwa pasi rose mukuchengetedza kodzero dzengochani, ngochani dzinoti dzichiri kusangana nerusarura uye kushungurudzwa zuva nezuva muZimbabwe. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Sangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGAUS rabatanawo nepasi rose mukuumba nyika ine mudingindira rakanangana nekuumba nyika isina ruvengo kana kuti ine ruvengo rushoma nerudo rwakawanda. Apo mamwe mapoka evanhu ari kuti tsika iyoyi haifaniri kuregererwa ichienderera munyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kumusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 Summit kuHiroshima, Japan. Asi vanonzi vachadzoka nemusuwesvondo kuzosangana nevebato remaRepublicans kuti vawirirane panyaya yekuti hurumende yavo ibvumidzwe kukwereta mari yekubhadhara zvayakatenga mubudget. Musangano weG7 unotanga nemusi wechishanu uye uchapindwa nenyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Britain negungano reEuropean Union. United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu kubatsira vanhu vekuSudan, uko kune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nechimwe chikwata chemauto chakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 676, vafa, uye vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu, kana kuti 950,000, vatiza misha yavo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano International Organization for Migration, amai Fadzai Nyamande Pangeti, pamusoro pezviri kuitwa nesangano ravo mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ayoye minotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yekufambisa, nerubatsiro kubva kuna vanachipanga mazano, kunavo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha, yatinoti immediate post arrival assistance.
Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri, uye muri kuibatsira nenzira dzipi?
Basa rese ratinoita sesangano reIOM nderekubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemunhu. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava maoko ehurumende. Vachashandisa magwara ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa.
Munotarisirwa kutanga riini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha?
Urongwa hwese hwokubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke.
Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit?
Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa, asivo vasina mafambiro, yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti maZEP holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita. Asi reZEP rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane maZEP permit vadzoke mune zvakanaka, uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka.
Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kutiwo dai vabatsirwa nazvo nesangano renyu, uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro.
Aho vanga vari mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM, amai Fadzai Nyamande Pangeti, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kuita hurukuro inotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tine hurukuro nemasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti vapedza urongwa hwekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isistimu yeZANU-PF ye-dictatorship, kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe.
Abebandla le-CCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe-lesbian, gays, bisexual and transgender, LGBT, bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano ezinenginengi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Corporation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu eleMozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Mahere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana, wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu, yena othi amqoto amazwi kaMayere.
Umbuso webandla leZANU-PF uvele wona ungwe-dictatorship. system yezano PF ne dictatorship kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnangagwa lo mgabe umnangagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe sakhangela izinto esezenziwe ngumnangagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngodlingo 2017 seziziningi kakhulu so sokusethusake sokukhanya ukuthi umnangagwa uwesi udlula umgabe and singakhangela imbali umnangagwa ngesikhathi segugurawundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sekufake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve nxa eduze lo mbuso umnangagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula okamgaka ngamafitshane singathi umnangagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kamgabe ngokunjalo-ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-detectorship yikho sesibona wakho umbuso-ke usumubi usuwesi obudlula okamgaka
Ungapha imizekeliso emibili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi umgabe kazange akwenze okunje kodwa umnangagwa uyakwenza
ngikasikhangele udaba lukaJob Sikhala osekwanise umnyaka evalelwe engakhitshwa on bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason asomacala awetheswayo kodwa uvalelwe kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalelwe uJob Sikhala yinto embi kakhulu yena leyo bese sikhangela le bhili yena leyo efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni ibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili engazange ibe khona ngesikhathi sikamgaka ngokufitshane kwakhona khona lokhu kuyatshengisela-ke ukuthi umnangagwa-ke ulocuku-ke uyadlula umgabe khatshana-ke nge-detectorship
umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCC kobulawayo sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kamahere
mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba nanjani ngobani kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nangomuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi umnangagwa mubi kwedlula umgabe uyazi khonokho kuyadanisa kakhulu ngingakhangela ukuthi into naleyo ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazivukukuthi umnangagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqedisa umbuso kamgabe ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula oTsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavula ngitsho lelo kuze nama-political parties amntu ahlale phansi alungise iindaba zabo ezihluphayo ipoland wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka umahere ukhuluma khonapho uyikuvuleka kwespace sokukhuluma kuhle ulungelo loluntu okuvulwe ngumnangagwa ngesikhathi sikamgabe abantu babekhuluma bekuthalaza
abe-TCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kamnangagwa yikuvalelwa kukaSikhala ejele le-Chikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa
uJob Sikhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa nxa sokuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi umnangagwa aphunde ephenduke eba ngumantshi ayeba ngujaji ayebe ngu-prosecutor general ngezinye indlela ayengenela indaba kanti ingani kuthiwa sikhuluma nge-rule of law kungani sikhuluma nge-rule of law rule of law yes khona eZimbabwe elizweni lethu like a banana republic le so kumele umnandi kwabe ngene court etikululana usikala kuyiqala lakalala yiko kumele kokufuna iopposition
umnumzana belief gaule lilunga lezano PF. Umkhokheli webandla le-TRC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutywa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lo nyaka. UChamisa utshele iStudio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uza kwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezitshiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika ikakhulu ezansi yaleli zwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli yamasoni Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chirodza isikhulumeli se-TRC koBulawayo ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu ukuthi abantu abavela phande kwelizwe kumele bazwisise. Okokuqala i-voters role e-ZEC ngoba sibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayinela ukuthi unompembe kala hlangothi kala bandla kala team yebhora abe eyisekela kumbeni eyifavor nxa sikhuluma ngesikhiwo. But okwenzakala lapha ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele asekelana lezekhe njalo amabutho ayabe ekhuluma ngigceke ukuthi basupporta izani. Khonokho kubi yinto yokuthi abantu emhlameni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Kukhomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lo nyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF. Bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhulunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Isikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala labo Jacob Ngalivume ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imihlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile sibona ukuthi kuleli lizwe vele akukho. Abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli se-TRC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane eZimbabwe lokhe besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le United Nations International Day Against homophobia, biophobia, le transphobia, mhlaka 17 Inkwenkwezi, abe Gays and Lesbians Association of Zimbabwe, bathi basebenza katalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni yeGirls uChesterfield Samba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kabutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye, uProsperity, uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo e-LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uzulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga e-LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Afrika lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uzulu ukuba axhasane laba kulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Ida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uzulu weZimbabwe ogoqela umnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuchiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini, njalo omunye wabo ngusomabhizimusi wePlumtree umnumzana Limukani Khupe ohlala eRange Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Pednico Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa, kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini. Uncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafastela lezivalo ngama-burglar bars ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwa ngamapolisa bakobulawayo sibalo hlupho olukhulu labona abantu abagcamle iziqiwo lezi zihamba zitshintshela abantu, ezirobha abantu, zihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanya bebanjiwe lanxa kungavele ekhotha ukuthi libo kodwa iqiniso lokumsebenzi omuhle, sibona ngathi kuzehlisa inani labantu adezele ukuqala ukuxokwezela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi ingxa yamapolisa engaba nabo bangathola abanye babo ngoba bazabe ngxa ye-information zibo bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi kube njalo, sesifisa ukuthi njengezakhamizi yasisebenza kuhle amapolisa nxa kulento enjalo esigange hlaza amapolisa sowathela beseza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni zethu singajenzela impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
yebo hlobo lukhona ngeke ngazo sizwe solunenkodo livele siza lapha lalapho uzakuthiwa abantu abikhona bakulanda abadala amahluka naba kulezimba leza bagcwele igaga lonke ngalibabonelele ngalo so-ke singathi thina uba khona bakhona so-ke ngile kuciniso lokuthi laba abanziwe kuze shishi inani sethemba lokuthi engxenye labanangakabantu abazabanjwa kodwa-ke ukuqiniswa ukuthi abantu bathule nzima yakwazi ubulawayo omhle kamsibanjela abanebatawoza ngoba ngibone ukukhitshela laphana abantu ukuthi abaebizobakhangela nawakuwatshontshela laba abantu zamala umgqiga mukhangela isiteni njalo amaseno ngabanje abanye akaliumbili kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibona ngathi hayi inani liza kwehle ngoba kanti njengasesisele nzima ungazahambe abantu esaa abantu engelo ezindlini thathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-bugler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kungalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlezi indlu kufanele sizivike namabhazi ngiyabmakufanele abe khona sibe neqiniso lokuthi le minyango ethekhiye okuzayo siyafaka sibe lamawenti lana phakathi kona kuqakathekile njalo sethinakhona bofudi vele indawo ezinyeso sikhuthaza abantu nezimota zethu ezinye abantu balaisimota phansi kuzeziqeziwe khona kubana sekubalekele nxa kungavi imota ziye emakhabhasi lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kulesuku babulawa namagesi ayo sikhathi abengekho abantu amasela sukathathe ithuba khonaphana so kuqalele sukuxwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidlasa sibe lo mlando sihlale nethindini kwezeke sivikele ukuthi yontelakele amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi wembhobho? Sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni.
Kubuhlungu ukuthi nxabasebenzele leyo mbhobho sebesebenza ukuganga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye labaphoyisa ngasezixabe zambufethi abantu kaphana abantu bathina imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngusomabhizimusiye kodwa bagcina sile imbaleke kakhulu eyidingisa ukuthi iyisimo bani kodwa sizama ukuthi singeza kubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhange kodwa kuqakathekileyo ukuthi izinto ezakhamiza sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abalembobo lezikhali zamabhemba laba sibathele amapholisa ukuthi masinyele kwabantu ngoba impilo zethu zikhathiziwenazivikeleke lezi ziphile bese sikuba njalo amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomthenzi omuhle babambe ezinye iziphile ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqo lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilomkhuhlane. Kubika uEzra Chisasbanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo ngalomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endleni lomnyama kade senzelele 2. Ezinye kobe ezingu-2 zivele ziyaqhuqa kuthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamskin inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu. Ayilamskin yona leyo, ezinye uphomba ukuzifela ungakwazi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Mnumzana Sikhwini Moyo wekhalanyoni emangwelayo udabukile.
Bendenkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalo mkhuhlane wokuqhuqa lo welamsamo. Khona lonyaka nalo odlileyo kube ne-drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Inozenqube wemambale ko-Chief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomasi seje inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye kade siqala ukuyibona
engakuthola ukuthi i-vetnerite ayiyazi.
Umkhuhlane we-lambskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo lanxa kuqanda. Uthi osebenzela ugatsha lukahulumente lwe-veterinary services uchaza ngalo mkhuhlane.
Umkhuhlane othibe inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi na usaqalisa kodwa kuyabe kungenamakhulu kuyaba lethozi sithi i-fever i-high temperature ibe isithuthi inkomo uboya bomile abantu behama ukudla ikhathi sokwehlula ukudla ngoya kwesikhathi uqalisa amakhulu. Umzimba wonke sibe ngeni lapho yabe yi-serious inkomo ngayifuna ukudla cinisiko.
Uya phambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memetheka kanjani kuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane ubangelwa igciwane kule virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona kona khona linikezwa ngama-biting insect njengama-mosquito khona olumayo ngesikhathi nangathi kuyachisa. Uma kuthe usukhambukile umkhuhlane lo ezigulayo ziyelashwa ulashwa ngumkhuhlane i-antibiotic enjenge-penicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akula ma-ofisi e-veterinary services aseduze lalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 eKhezi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sazini Malaba ohlala eBilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana laba. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eNgland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama-projects ukwakha izifuyo, into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa kuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje ujule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Ngizathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo babadube. Njoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama. So ama projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, bese 40 in this goat project umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokho silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babe lokhu nguye babo sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Ye, so likwenza njani nxa kuthi lingu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenzeka ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe into ezinjalo?
Yes, so ama-projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibe le-10, 10, 10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa, for example, maybe $500. So every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50, $50. Sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kuye phela. So ama-groups la ebengu-4 esile 10-10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu. Kodwa ihlupho sibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma-boer goats. Ama-boer goats lawa siyabe siwathenga kwele South Africa. So sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga kungani kukhatshana kule nto zama-transport, ama-permit, into ezifana nalezo. So sase sibona ukuthi no, ngcono siqoxe imali. Imali liyana ingathi singaneno sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khona phana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze?
Bangangena through i-Facebook page yethu iMthwakazi Queen.
unkosazana Sazini Malaba isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane. Lingayika channel liyalandela uhlelo lweLive Talk Diaspora Forum lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo Lilale.